Ba banda vanoti vakanyorera FIFA kuidzivisa pavave muhondo yavo yekuedza kugadzirisa nhabvu yemunyika iyo yakaita manyama amire nerongo. Izvi zvinotevera kupedza basa kwekomiti yeFIFA Restructuring Committee iyo yaiita ongororo yezviri kukonzeresa mhirizhonga munhabvu yemuZimbabwe. Vanoti kunyange hazvo vasati vaona mhinduro, varonga musangano weZipa Assembly uyo vachatarisa zvakabuda muongororo yakaitwa neZipa Restructuring Committee iyi iyo yaive yapiwa basa reongororo iri neSports and Recreation Commission. Vabhanda vanoti vachazivisa nyika yese zvisungo zvavachabuda nazvo kubva mumusangano uyu.
Tizazo kuti vasangana nemutoudza vanhu tiitinenge tatichabuda nazvo.
Asi hazvisi pachena kuti FIFA ichavateerera here sezvo isingaremekedze utungamiri hwavabhanda asi hwavapeotoni kamambo avo vakadzingwa basa nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSRC vaGerald Mulotwa vanoti zvakabuda muongororo yeZipa Restructuring Committee zvinosanganisira kuti bumbiro remitemo yeZipa rinoda kugadziriswa zvakasimba. VaMulotwa vakaseka kuti Restructuring Committee yakaona kuti vamwe vari muZipa Assembly havatomboziva zviri mubumbiro remitemo iri nekuti havagoni kuriverenga nekushaya dzidzo yakakwana. Maneja wekatambi vaGeorge Deda vanoti vanotarisira kuti gadziro yenhabvu iri kuitwa iyi inofanira kupera nechimbi chimbi.
Dai vanhu vari kuita nyaya iyi vave vanokasika kuti vapedze ongororo dzavo kuti tive tinokwanisa kudzokerawo mumitambo.
Asi veruzhinji kusanganisira nhengo yeWarriors Friend Club vaPhilip Regede vanoti zvese zviri kuitwa izvi hazvina basa rakanyanya asi kudzoka kwemaWarriors munhabvu yepasi rese. VaRegede vanoti SRC neZipa vanofanira kutaurira nyika yese pavasvika chaipo munyaya dzogadzirisa nhabvu uku.
Tinezvi takangobvarirwa tiri mukati, saka hatitati taziva kwatiri kuenda sofa hatichiita sei. Saka zvimwe zvinhu zvatida kuti vanyanyo vaklasifaye kuti tiri kubva papi tichienda pati. Tinoda kuti tizive kuti zvatiri kuita tiri kubva papoint A tichienda papoint B. Hazvoda zvinhu zvokutirambe takangohinga.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese gore rapera zvichitevera kupindura kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzeutungamiri hwenhabvu apo yakadzinga vakamambo nekomiti yavo. FIFA haibvumidzi kuti hurumende ipindire mukufambiswa kwenhabvu. Chasara kuona kuti tarisiro yevateveri venhabvu munyika yekuona nhabvu yepamusorosoro ichidzoka munyika inobudirira here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.